Ndino kuchingamidza ine mufaro. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti eno imisoro yenhau dzanhasi chishanu ndira 26/2018. Nengo dzeMDC dzinoungana muHarare dzichinamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopinda mumusangano wavo wekutanga semutungamiri wenyika weAfrican Union muAddis Ababa kuEthiopia. Nengo dzeMDCT dzinosungwa kuMatabeleland North mushure mukunge dzaita zveginya kutora mupunga uyo wanga uchipiwa nengo dzeZANU-PF chete. Vagari vakawanda muBulawayo vanoti vanoda kuti bhiri remutemo unobata mashandiro emakambani ehurumende riburitse pachena matano anofanira kutorwa pavakuru vemakambani aya vanenge vachiita zveuori. Muimbi ane mukurumbira Ja Preza ari kurova ngoma manheru anhasi apo mutambi wetsiva Elvis the Bomber Moyo ari kupinda munhandare achirwirwa bhande reWorld Boxing Federation remuAfrica reuremu hweheavyweight. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutaura pamusoro pemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo hurumende yomunyika iyi iri kuita chirongwa cheOperation Fiela 2. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kadawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860, 6080-15580, ne15460kHz pa shortwave mazuva ose. Takanga mukuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye 2pm mazuva ose. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.